wakapiwa proposed budget necessity of Harare hurumende payapindulawo nekugazeta zviri pamutemo marets eguta marets agazetwa ari kuitwa backdate kuti anotanga kuwe effective musi wa 1 January 2021 kusvikira pari zvino kuenda mberi isusu maonera atazviita wagari waratidza kugunun'una kuti marets ari kuchajwa ari kusvitsa pakuti mugari mumwe nemumwe paimba anobvisa mari ingangoite $40 ichikwira kusvika ku70 kumalow density areas izvi zvinoita kuti wagari wazhinji watadze kubhadhara mari iyi yakakwana pamwedzi pacho zvinorewa kuti mugari paachabhadhara mari achabhadhara yaanogona osara nechikwereti pamwedzi wega wega panopera mwedzi yakati wandei munhu anenge ane chikwereti chaasingagoni kubhadhara chinozoita kuti aremerwe zvikuru
saka matanho api amatora kugadzirisa dambudziko irori
takaenda kuguta reHarare kuna meya waStuart Mutiswa tikagara nawo pasi tikawatambidza gwaro redu musi wechipiri takanga tiri vanhu vanosvika vanomwe madzimai anotungamira mastructures eHarare Residents Trust tikawapa meya wakagamuchira wachiti wachaendesa gwaro iri kune wakafanira kuriongorora mumakomiti avo ekanzu saka ndozvatakamirira tichikurudzira vagari kuti bhadharai yamunogona asi iyo yakataurwa iri kutarwa nemaredzi ekanzuro yakawandisa vagari havagoni kuibhadhara
saka imi zvii zvamuri kuda sevagari kuti kanzuro iite
tiri kuda kuti kanzuro ngaifikise mitero yairi kubhadharisa vagari nechikamu chingangoite 50% zvichireva kuti mari inofanirwa kunge ichibhadharwa nemugari pamwedzi kumahigh density inofanirwa kuwewo kuma$15-20 kumamwe marets inofanirwa kudzikiswa pamwe ne30% asi zvizhinji tiri kuti ngavakate mabills avo avari kuchaja vagari ne50% kuti zvirerukire vagari vanga vasiri kuenda kumabasa nenyaya dzecovid
iyo kanzuro payakasvika pabhajeti iyoyi yamave kuramba iyi makava musina kunge mambopindawo mazviri here kana kunzwiwa pfungwa dzenyu sevagari
kanzuro muna 2020 ichigadzira bhajeti ra2021 haina kuita misangano yekusangana nevagari yakaitira misangano yayo pamagurupu ewhatsapp aiitwa kumawadhi kweseu mumawadhi whatsapp groups consultation yaiitwa yaive yekuti vanhu taakuda kugadzira bhajeti vanhu taurai pfungwa dzenyu vanhu wotaura zvinhu zvavo asi pakabuda bhajeti patakariona kanzuro yakaratidza kuti yakanga isina kuisa pfungwa dzevagari pakanga pane mukana wekuti vanhu vachinoite bhajeti inspection kumahofisi ekanzuro kumunzvimbo zhinji bhajeti iri rakanga risiko asi taizovabatsira seHarare Residents Trust kuti vanhu vagone kuriverenga nekuti takazoriwanawo neimwe nzira tikadzidzisa vagari asi vagari vazhinji vaingogunun'una saka vagari vakaendesa maobjections anosvika kuma500 kucity of Harare